zvatiri kuona zviri kuitika kuSouth Africa uku zvinhu zvinoshereka zvikuru. Chekutanga ndoda kuti isusu semusangano weZANU PF tiri kuda kujekesera vana veZimbabwe kuti tatanga kutaurirana yene direct engagement naadi yedu, our brothers and sisters in the ANC African National Congress, rinova ruling party in South Africa, kutigadzirise nyaya iri kunetsa iyi. Chechipiri, isusu seZimbabwe, sehurumende nebato riri kutonga reZANU PF, president vedu tavati vaende kuSouth Africa, president vari kuSouth Africa izvozvi kuti vaite direct engagement neSouth African government samutunga sasachigaro weSADC for politics, defense and security, kana kuSADC organ for politics, defense and security.
Zvakanaka here kuti vamunangagwa vaende kuSouth Africa kumusangano uyu, vamwe vatungamiriri vomuAfrica varamba kuenda vachiratidza kusafara nezvekuitwa vanhu vatema nevanhu vomuSouth Africa?
Vamwe tanzwa vachida kushora kuti sei vamunangagwa vaenda kuSouth Africa apo vamwe vatungamiriri vedzimwe nyika sekunana Rwanda nekumwe uko vaita inonzi pachirungu boycott, varamba kuenda ikoko vachiti zviri kuitwa neSouth Africa zvinhu zvakashata zvekuuraya vamwe vanhu vechitema. Isusu seSADC, vatungamiriri veSADC organ for politics, defense and security, tazviona zvakakodzera kuti vamunangagwa vaende kuSouth Africa vandogara pasi nehurumende yeSouth Africa vakamirira SADC kuti vataure navo kuti chekutanga sehurumende yeSouth Africa vanofanha kushora nekumisa kurayiwa kwevanhu vatema kusina tsarukano kwechitororo kuri kuita muSouth Africa. Chechipiri, isusu seZANU PF tiri kuita inonzi engagement, direct engagement, kutaura tiri kutaurirana nevamwe vedu veAfrican National Congress at party level kuti ivo sezvo varivo bato riri kutonga muSouth Africa vaone kuti izvi zvokurayiwa kuvanhu vatema, kuputswa kwemidziyo neviolence and terrorism iri kuitwa kuSouth Africa ipere.